Isusu krisisi mzimbabwe kwa nation nemasangano mazhinji atinomirira hatisi nyanya kushamisika nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa tagara tichizviziva kuti gwaro iri retvo amendment bill harina chakanaka chariri kuunza uyezve harina chikonzero chinobatika chari kuunzirwa asi rangogara bedzi iri nzira yekuda kuvhara masangano anozvimirira anomirira kodzero dzevanhu munyika uyezve ragara iri nzira yekuda kuti hurumende isava nevanhu vanombovatsiira kana vanovaonesa pavari kukanganisa
ko sei muchidaro vamutasa
vari kuda kuti panyararwe iye vongoita sezvavanoda vachityora kodzero dzevanhu vachityora mitemo yenyika uyezve urwere hwechikura saka isu semapato akazvimirira masangano akazvimirira tisu tinotenderwa nomutemo kuti tipote tichivadzora nekuvarakidza pavari kukanganisa zvinova ndozvavasingadi asi kunyange zvakadaro gwaro richakanganisa zvinhu zvakanyanyisa nokuti nyika yose ichaonekwa pasi rose kuti inyika isina kutonga kwejekerere kwakanaka haina dhemokrasi ibanana republic izvo zvinotikanganisa kunyange neupfumi kana nekutariswawo kwatinoitwa pasi rose
asi kava munangagwa vari kuti vemasangano akazvimirira oga vari kutokanganisa zvinhu munyika vamwe vavo vachiti vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachishandiswa nehurumende dzekunze
hakuna zvakadaro vamunangagwa samutungamiri wenyika ndivo vanotarisirwa kuti vaite uphold constitution yedu yenyika bumbiro remutemo wenyika riri mumaoko avo mubumbiro remutemo wenyika ndee munonzi munhu wese zvacho munyika muno anekodzero dzekuparticipata kana dzekupinda mune zvematongerwo enyika munhu wese kana mapato masangano ati zvavo akazvimirira vanotenderwa nesection 67 yeconstitution yedu kuti vaite zvematongerwo enyika hakuna akaberekwa achinzi ava ndovanoita zvematongerwo enyika ndevemapoliticians